neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tirimu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 4/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanodarika 11 votyirwa kuti vafira mumugodhi wadhirika kuRed Wing kuManicaland. Vaimbo vamumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scala vanoti vari kubatwa senhapwa kuChikurubhi. Vamwe vabereki vochema-chema nokukwira kwemari dzedzidzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti kunyange hurumende yakatara mari dzinofanira kubhadhariswa nezvikoro, zvimwe zvikoro zvave kutsvaga nzira dzekuwedzera mari idzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vabereki vakaita saamai sungano zvarebwa naShe vemudhorobha reMasvingo vaudza Studio 7 kuti mari dzechikoro dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvisinei nezviri kutaurwa nehurumende.
Takatarisana nenguva yekuvhurwa kwezvikoro yatatarisana nayo. Hurumende yakagazeta mafizi anofanira kubhadharwa navabereki, but tiri kuona kuti kuzvikoro kwatiri kuenda mari dziriko hatidzikwanisi, nokuti zvikoro zviri kuti pakataurwa mari yefizi negovernment iyo vanobva vaisa levy inenge iri times 150 percent tobva tatadza kuibhadhara. Saka mari yacho inobva yazowandisa. Saka chirongwa chokuti hurumende yati mari yefizi iderere hachichashandi because zvikoro zviri kukwidza levy.
Pamari inotarwa nehurumende yetuition fee kurikota rezvidzidzo yepasi munyika, vatorerai moyo vakatara kuti zvikoro zveprimary zvekumaruwa kana kuti P3 zvinobhadharisa mari inoita madhora mashanu emari yekuAmerica, zvikoro zvemudzimbo dzeruzhinji mumadhorobha P2 madhora 10 uye zvekunzimbo dzinogara shoroma P1 madhora 20. Zvikoro zvekusekondari zvekumaruwa S3 zvinobhadhariswa mari inoita madhora 10, zvekunzvimbo dzeruzhinji mumadhorobha S2 madhora 20 uye zvekunzvimbo dzeshoroma S1 madhora 40 emari yekuAmerica, asi vabereki vanotenderwa kubhadhara nemari yemunyika. Mari iyi inonzi inokwanisa kubhadharwa nemadhora emunyika pachishandiswa chikero chekubhanga, asi vanenge vari zvizvarwa zvedzimwe nyika vanonzi varobhadhara madhora ekuAmerica chete. Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vatiwo zvikoro zvakaita seChristian High School neNdarama High School zvave kuwedzera mari yebudiriro zvakanyanya. Kubva pazana remadhora ekuAmerica pakotoro yaimbobhadharwa, zvikoro izvi zvave kuda mari inosvika madhora 300 kana kuti US$300. Zvikoro zvine vana vanogarapo kana kuti maboarding schools zvakaita sepamushana High School, Zimuto High neChibi High zvaibhadharisa mari dzebudiriro dzinosvika 400 emadhora kana kuti US$400, zvave kuda mari dzinotangira pamazana masere kana kuti US$800 kusvika pachiuru chemadhora ekuAmerica kana kuti US$1,000. Mumwe mubereki wekuchikomba kuchivhu amai Cecilia Gumbo vanoti zvinhu zvatonyanya kuoma sezvo gore rino nyika yakatarisana nenzara.
Ukatarisa Nyaningo izvezvi mari dzenyaningo handisidza kuti haisi kutanga haisi kuda kusvika kuma 200 something here kamwana achitanga. Then pamadhango veprimary school mwana ari kutoda 145 nomari iri kudiwa ECDA. Ndo pane mainform ndo pane yambotiitirawo plani vambo especially pamaschool fees apa. Chero toita idunzara yekuti tiri kutsvaga chikafu but at least vana vachienda kuchikoro. I think zvinogona kutibatsira sevanhu vemuno muZimbabwe dzidzo yakatikoshera.
Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatenderwi nehurumende kutaura nevatori venhau. Asi mumwe mukuru wechikoro aramba kudomwa zita rake ati zvikoro zviri kukwidza mari dzemitero kuti vakwanise kutenga zvikwanisiro.
kuti cover my expenses ekurana zvikoro akaita sema boarding school vana vanoda chikafu vano pano pano dua fuel running expenses tinozoshandisawo mukana wekupega ma levies pa ma level inoita kuti tikwanise kurana ma schools otherwise kana tikasadaro zvikoro zvinovhara.
Mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati vabereki vari panguva yakaoma.
Chasikatarisawo munhu wacho ari kunzi abhadhare school fees. Mari havaiwane nekuti masalaries avo haana kuchinja. Mihoro yavo ichingori pasi pasi payanga ingori. Saka hondo huru iripo ndeyekurwira kuti mari inotambirwa nevanhu ikwire ive mari inotenga. Hondo huru iripo ndeyekurwisa kuti matax mamwe akaiswa nemalevis akaiswa nemamutule abviswe mihoro inotenga.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mubatanidzo wemasangano emakomiti anomirira vabereki munyaya dzebudiriro dzezvikoro reNational Association of School Development Associations and Committees vabhani manokore vanoti zvakakoshawo kuti vabereki vapinde mimisangano inoziva nyaya dzemari dzebudiriro pazvikoro. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati hazvisi pamutemo kuti zvikoro zvikwidze mari dzebudiriro zvisina mvumo yebazi ravo.
Saka hakuna chikoro chinongoti chaerekana chomuka makuseni choti pindikiti chatoti taakuita $1,000 malevis kana $500 malevis zvisiri pamutemo kana zvisina kuonekwa nemunyori mukuru weprimary nesecondary education.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi munyika dzinoti hurumende inofanira kupa bazi rezvedzidzo mari yakawanda mubudget kwete kusiyira mutoro vabereki nemasangano ekunze. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vanhu gumi nemumwe kana kudarika vanofungidzirwa kuti vanogona kunge vafira mumugodhi weRed Wing kuPenhalonga kumaNikaland mushure mekunge mugodhi uyu wadhirika nhasi mangwanani. Muridzi wemugodhi uyu inhengo yeZANU PF vachimirira mabvuku tafara mudare reparamende vaScott Sakupwanya. Mumashoko kuvatori venhau mapurisa ati anga achiri kumirira kunzwa zvizere kubva kuvakuru vemapurisa kudunhu remaNikaland panyaya yevanhu gumi nemumwe vari kunzi vadhirikirwa mumugodhi uyu. Tatumirawo mubvunzo kuna vaSakupwanya panharembozha yavo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi munandira gore rapera veEnvironment Management Agency kana kuti EMA vakati mugodhi uyu umbomira kushanda sezvo vaive njodzi kuvashandi. Asi izvi zvinonzi hazvina kutevedzerwa uye pane mashoko ekuti vanhu vaingofira mugodhi uyu zvisingataurwe. Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vakurebwa Jabangwe Nomboko.
Inisa president wevashandi ndarwadziwa zvakanyanya pamwe chete neexecutive yangu necouncil yangu yeNational Mine Workers Union. Tarwadziwa zvakanyanya nechiitiko chatasangana nacho ichi zvekare mukutanga kwegore. Tanga tichiti isusu energy yedu yanga yakatarirana nekumhanyidzana kuti mushandi mugore rino iri awanewo muhoro wakamuhoro unoenderana naye. Taakusangana nechiitiko chakadai mugore richangotanga, zvinorwadza.
Zvii zviri kupa kuti munyanyo netsekana ne zvaitika pamugodhi uyu?
Chiri kunyanya kutirwadza pamugodhi uyu weRed Wing ndechekuti mugodhi uyu wakamiswa neEMA kuti usaoparete gore rapera musure mekunge waurayazve vamwe vashandi. Asi unenyaya yekuti muridzi wemugodhi uyu anonzi Scott Sakupwanya, Honorable Scott Sakupwanya, MP vemabvuku vekupinda muparliament newaku mukwaku achibatsirwa naShabangu nekurikola mumiriri akanga arimo webato reTRIPC. Takatarisa chitiko chanhasi ichi taakutoona sekuti murume akaendera kuparliament kunogadzira waro wekuti anyatsotsikirira mushandi.
Mungatsanangura ipapo
kuburikidza nemitemo, nekuti mitemo ndo inofanira kununura vashandi. Asi kana yaakunyorwa nevacho vari kutsikirira vashandi, mitemo iyoyo haina chaichabatsira zvakafanana nekuti shumba dzogara pasi kunyora mitemo yekununura mara dzadziri kuda kudya. Ndochiitiko chatatarisana nacho.
Chii chingaitwa kuti njodzi dzakadai dzisaramba dzichiitika?
Kuti zviri kuitika izvi muZimbabwe, nekuti zviri kuitika izvi kwasakupwanya uku hazvina kutanga neikoko. Zviri kuitika migodhi yakawanda kunyanya-nyanya yemachina. Nenyaya yekuti vanoshandisa connection power havachiteveri maadvices avanopuwa nemabandiko akafanana nana EMA kana kuti nebandiko reminspector of mines, because vanenge vachiti isusu tinotaura kumusoro tinozikamwa. Saka vanhu vemuZimbabwe by nature, kana munhu ane connection power vanomutya, because vanenge vachitya kuurawa kana kusungwa vasina mhaka kana kungotsvakirwawo dzimwe nyaya. Ndo chiitiko chatasangana nacho ichi chaakuita kuti migodhi yose isave safe muZimbabwe.
Avanga vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Jabangwe Nomboka, vari parunare kuNgezi naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mapurisa azivisa kuti vanhu vashano vafa masikati munjodzi yemumugwagwa wekaroi Binga. Njodzi yaitika pabonderana bhazi rekeg nemotokari yemhando yeMazda B2000. Vanogumi vanonzi vakuwara zvakaipisisa. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vanyora tsamba nhasi kuruzhinji rweZimbabwe vachiti vari kubatwa senhapwa mujeri rechikurubhi, asi izvi hazvisi kuzoita kuti vadzokere kumashure pakurwira kuti munyika muve neutongo hwejekerere. Vasikala vati matare ari kushandiswa kuvashungurudza kuchiuyawo zvapupu zvenhema. Vasikala vave kuda kutosvika makore maviri vari mujeri asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo kubva zvavasungwa musi wa14/10/2022. Vashora vamwe mubato ravo vavati vakavafuratira uye havasati vatomba vashanyira vari muusungwa. Panyaya yekuti vari kushungurudzwa, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti havapindiri pane zvinoitwa nematare uye vachiti matare akazvimirira oga. Asi mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata imwe nhengo yeFree Job Scholar Movement vaObert Masaraure.
Tsamba yanyorwa navaSikala iri kutiratidza chinhu chimwe chete changa chichishayikwa muZimbabwe nguva refu, chinonzi rudo. Kuita kuti zvinhu zviome sei, rudo rurambe ruri pamuri. VaSikala munhu ashungurudzwa nguva refu, agara mujeri more than 118 months, asi pamwe pavo vachinyora kuratidza kuti munhu anoda nyika yake, munhu anoda hama neshamwari dzake dzemuZimbabwe, munhu anoda kuti Zimbabwe ibudirire iendere mberi. Haana kurasa rudo, haana chinya nemunhu.
Tanzwawo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachinyora nezita remadunurirwa padandemutande reExapo, vachiti vanenge vachida kuratidzira vachitsigira vaSikala vanenge vakuda kuzvikanda mukanwa mamupere, nekuti vaSikala vane mhosva dzavari kupomerwa, nekudaro hapana vanhu vanofanira kuvatsigira.
Zvinozotaurwa nana vaCharamba, tinotoziva kuti vanhu vagara vakabatwa nemadhimoni ekutsinye. Vanhu vanenge vachida kutongoponda chero munhu asina mhosva yapara. Vanhu vanenge vachida kuti vanhu vasakwanise kutaura kuti zvakashata zvaitirwei. Tikatarisa vaSikala vakasukirwa rudo rwavo, rudo rwekuona kuti pane mukadzi apondwa. Hazvifanirwi kudaro kuti vakadzi varambidzwe kuita politics vachiurayiwa pachena. Vakaratidza rudo rwavo nekutaura nekunyuta kwavo kuti hazvitenderwe munyika ine rusununguko. Zvino vese vanoti vaSikala vanofanira kugara mujeri, vanhu vanoratidza kuti vanoselebreta umhondi, vanhu vanoratidza kuti havana rudo, vanhu vanoratidza kuti havadi kuti nyika yedu ive neutongo hwejekerere.
Izvi zvinoreva here kuti nyaya yekuratidzira haichatoenderere mberi.
Kuratidzira vanhu havazorege kuratidzira. Nekuti bumbiro remutemo rinotitendera section 59 kana vanhu vachinge vachinzwa kuti vanoda kuratidzira kuratidza kwezveexpressa zvaunofunga. Vacharamba vamanikidzi vana veZimbabwe kuti vafunge nemumwe mufungiro. Vana veZimbabwe vanogona kutofunga kuti zviri kuitwa nematare zviri wrong. Vane kodzero yekuenda kumaroad vachiprotesta zvaingoita vana muSouth Africa vachiramba kuti vaMandela ngavasagare mujeri nguva refu. Vana veZimbabwe vanogona kungozviita vachiti vasikala havangagari mujeri nguva refu.
Taonawo vasikala vachidoma vanhu kubva kunyika dzakasiyana siyana kuti vave vamiririri vavo kuti nyaya yavo inzwike pasi rose. Mazvitambirawo sei?
Farawo zvakare nemaappointments avaitwa navasikala vachiisa maambasada mamwe ekubatsiridza basa kumobilisa Commonwealth, EU, UK muEurope mose. Tinofarira danho iri nekuti tichabatsirana basa ivo vachiita nekunze vachiita pressure kumacapital akasiyana siyana isu tichioganizwa muno muZimbabwe.
Nhengo yeJobscala Movement vamakombodzokorora nhengo yeFree Jobscala Movement vaobeti Masaraure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mukuru webazi rezvekuchengetedzwa kwemiganho muSouth Africa reBorder Management Authority, Dr. Mike Masiapato, vashanyira muganho wenyika yavo neZimbabwe weBeit Bridge kunoona kuti zvinhu zvakamira sei pamuganho apa, sezvo vakawanda vave kutarisirwa kudzokera kuSouth Africa mukupera kwezororo reKrisimusi negoredzva. Border Management Agents inoti pazuva vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vari kubatsirwa kupinda munyika iyi. Asi vanoti vadzosera kuZimbabwe vanhu vanodarika mazana maviri vainge vasina magwaro akakwana. Mukusiya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa vachiyambuka miganho yenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru kuti tinzwewo maonero avo.
Hongu mkoma Evans, utungamiriri weBorder Management Authority BMA, matinodedza nemazita remadunirwa kuti maGreen Bomber. Tinoona kuti utungamiriri wanga huri pamuganhu weBeit Bridge Border Post muzuva ranhasi, singazive kuti vacharamba varipo here muzuva ramangwana, asi vanga varipo vachitaurawo nevatapi venhau. Taona kuti paitika chimwe chiitiko chisioneka muzuva ranhasi muganhu weBeit Bridge kurutivi rweSouth Africa.
Zvii zvanyanya kuitika nhasi zvamungade kutaura nezvazvo?
Vatapi venhavo vabvumidzwa kuti vange vachitora mifananidzo vari pamuganhu weZimbabwe neSouth Africa weBeit Bridge Border Post. Zvinove zvinhu zvisati zvamboitika, ndo shanduko yataona yekutanga yauya neBorder Management, sekuti veHome Affairs vanga vasingabvumire upenyu hwese kuti pange pachipinda vatapi venhavo kana kutora mifananidzo nidzo zvayo kana kushandiswa kwerunhare rwanguva zvisipo.
Tanzwa kuti nyaya hombe yanga ine chekuita nekupfuura kwevanhu pabhodha ipapapo, zvakamira sei pari zvino?
Panyaya yekupfuura kwevanhu uwandu hwakatiwedzerei, sekuti vanhu vanenge vadzisunungukei nenyaya yekuwedzerwa kwemakore kurarama kwebepa rezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika yeSouth Africa reZimbabwe Exemption Permit. Naizvozvo vanhu vambotura befu vanga vakasungikana, munhu asingazive kuti ndikaenda kuZimbabwe zvinonomira sei, ndikaenda ndinozogona kudzoka here. Naizvozvo rwendo runo vanhu vakwanisa kuti vanga vachienda kumusha.
Mashoko eBorder Management ati vawedzera mapurisa nevanochengetedza miganhu iyi. Tinonzwa kuti kune vazhinji vekuZimbabwe kunyanya vanoita zvokujamba mabhodha aya nekupinda nemumvura, zvinozopera mushere izvi?
Kurudziro yedu ndeyekuti isusu vanhu mukufamba musayambuke neparutivi pemazambuko. Yambukai kana uchiyambuka uine pasipoti, usina pasipoti enda nepabhodha. Ndazvaunoita zvese zviitike nepabhodha. Usapinde nemusango unosanganiswa nepanowanikwa zvinowanika zvakafanana nerufu, kubatwa chibharo, kutorerwa zvinhu zvaunenge uinazvo. Kingave kamari kadikidiki, kangave runhare, ingave kambudzi chaiko, vanotora vakomana nekuseriko. Kune mabhodha akaoma anenge ari nekuseriko kwokwo yekuti unosvika usina kana chauinacho. Naizvozvo tinokurudzira vanhu kuti vasashandise nzira dzeparutivi pezambuko, parutivi pebhodha.
Vanga vari mukuru wesangano rinomirira vanotenga nekutengesa vachiyambuka miganhu yenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare kuBaitbridge naIvan Zininga weStudio 7. Kudare reUnited Nations reInternational Criminal Court of Justice kuri kutarisirwa kuita makakatanwa makuru sezvo Israel yati yakazvipira kuti ipe uchapupu hwekuzvichenura pamhosva yairi kupomerwa yekupara mhosva dzehondo kuGaza. South Africa ndiyo yakakwidza nyaya iyi kudare reICC ichiti zviri kuitwa nemauto eIsrael kuda kuparadza vanhu vemuPalestine. Asi Israel inoti iri kurwisa chikwata cheHamas muGaza mushure mekunge yasvokoshwa payakarwiswa nevarwi vechikwata cheHamas musi wa7 Gumiguru gore rapera. Bazi rezveutano muGaza runoti vanhu vanodarika zviuru 22 vafa mudunhu iri kubva zvatanga kurwisana uye vamwe 14 vafa nhasi. Israel inoti vanhu chiuru chimwe chete nemazana 2 vakaurayiwa neHamas muIsrael. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Nyaya iyi inogona kutora nguva yakareba, several years chaizvo ichitongwa, because pane maissues akasiyana-siyana anenge achizongozotaurwa pamusoro ipapo, uyezve vachaitawo maprocesses anozoedza kuti iyo nyaya izonzwika ivo pamberi pedare, because iyi sezvandataura inyaya iri kunzwa nyika mbiri dzakazvimiririra dzega dziri kuuya dzichipomerana mhosva. South Africa ichipomera Israel mhosva yokuti vari kukomita inganzi genocide against maPalestinians kunyika kwavo. Sezvo South Africa yakawinza nyika iyi one yavangati agent basis kuti vamise hondo iyi, kudadare inongozotorawo nguva yakati pfupikei hayo, but from experience nyaya dzakadai sodzikangurutora makore akawandisa ichingotongwa.
Semaonero enyu, tinoona kuti nyika dzakawanda pasi rose dziri kukurudzira Israel kuti imbomisa hondo iyi kuti pawanikwe ipo pachiwanikwa mukana wokuti kuendeswe zvekudya kunzvimbo yeGaza nekumwewo. Munoona zvichizoitika here?
Yekuti nyaya ichamisa hondo iri kuitika kuIsrael handioni senge zvingave zvichiitika even near future. But yeah, I think chaino kwanza kuita ndechekuti iyo Israel kana kuti vari kurwisana kuPalestine ikokoko vachisanganisira ivo veHamas vanokwanisa kuzongozo rwawo kana vachirwawo vachiona kuti pane nyaya iri pamberi pematare.
Munoona remangwana rakamira sei pamusoro penyaya yehondo iyi?
Hondo kumira kwayo tichitarisa kurwisana kuri kuita Israel neHamas yacho haisi kutaridza kuti ichamira pane nguva pfupi pfupi iri kuitika, but tichitarisa zvakaitika kumasure zvokuti vakambototora dzimwewo nguva dzokuti vakwanise kuti pazopindawo humanitarian aid in the few months aitika, zvinopa yatingati hope yekuti hondo iyi inokwanisa kumisika. Vanhu vachitaurirana kuti zvazvadai so zvinokwanisa here kuti pachionekwa yatingati a sustainable solution yekuti hondo imire.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti havasi kufara nematanho anonzi ave kutorwa nehurumende. Avanoti akanangana nekumbunyikidza kodzero dzavo dzekuungana nekuratidzira sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Izvi zvinotevera yambiro yakapiwa nemapurisa musi watundira gore rino yekuti mapurisa achatorera matanho vachaungana kana kukonzera kusagadzikana munyika. Ukuwo vanofungidzirwa kuti mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachishandisa zita rekuti Donza Musoro 007 padande mutande reX iro raimbonzi Twitter vakanyorawo vachityisidzira nhengo dzebato rinopikisa reCCC kuti dzisaungana dzichiratidzira dzichitsigira vaJob Scala. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata nhengo yeCCC mudunhu reNorth America vatawanda dzokora pamwe nenhengo yeZANU PF waJones Musara. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti zvii chaizvo zvavari kunyunyuta nazvo.
Do dambudziko ratiwira muZimbabwe kuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa. ZANU PF iri kushandisa zvivhitivhiti, iri kushandisa social media kutyisidzira vanhu, kumbunyikidza vanhu nekunyepera vanhu. Naizvozvi zviri kuitwa navacharamba izvi kuti vanonyora vachityisidzira vanhu. Ikodzero yemwana wese wevhu, yemwana wese weZimbabwe kuti kana paine zvimwe zviri kuitika zvavasiri kufarira munyika, vane kodzero yekupinda mumugwagwa kunoratidzira vasina kana kutopiwa mvumo. Bumbiro remutemo rinongoti vanofanira kungozivisa mapurisa kuti ndozvatoda kuita musi wakati musi wakati. Kana zviriko zviri kurongwa zvakadaro, hapana chakaipa nekuti tine kodzero yekupinda mugwagwa tichitaura zviri kutinetsa.
Regai tinzwe vamusara. Vamusara munoti
ndizvo kodzero hadzisi dzeMazimbabwe anosapota people featured. Ikodzero dzemwana wese weZimbabwe. Ndosaka mutemo uchitizvo haungomuka uchipinda mumugwagwa nokuti mugwagwa uyoyo une vanofambawo. Handiti saka tikaita nyika yekuti wangomuka wotomwanza vanhu wotofamba mustriti ko vamwewo vari kushandisa stiti vodini. Saka kushandisa kodzero dzako munhu hakufaniri kuvhiringidza kodzero dzevamwe. Ndosaka mutemo uchitizvo kana muchida kuratidzira mumugwagwa munoapplya kumapurisa. Mapurisa oona kuti zvavakaziita izvi hazvivhiringidzi here kodzero dzevamwe. Vavatokutyara ii hongu hakuna munhu anambofara kuti munhu ari mujere. Asi Zimbabwe ine mutemo wayo. Vanenge vasiri kufara nematekerwo nyaasikala kune mapare emhosva anoendwa magweta ariko. Zvoda kunoita kuti tripofi nekuwanda kwakaita magweta sei vasiri kubatsira vasikala nguva yamunangabva vanhu vakasununguka kutaura zvavanoda vanokutika vanenge vachiitira chotuka nekuti hapana anozombeteerwa kuti ivo vamasvika purezidendi.
Vamusara, ndikubatei muromo. Muri kuti imi munguva yavamunangagwa vanhu vari kubvumidzwa kutuka kana vamunangagwa. Tiri kuona vanhu vakawanda vari kuendeswa kumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzekunzi vatuka mutungamiri wenyika.
Hazviko izvozvo. Ukazi kuongorora zvichaita nguva yavamugabe. Nguva yamugabe zvaitovhundisa usati vataura zvekwekiti vachange vacheuka kuti fanana ritari. Asi nazvino nguva yamunangagwa munhu unongotaurira vasununguka hapana chokuwana.
Vadzokora, munowirirana zvo here zvokunzi anzi munguva yavamunangagwa ino maakukwanisa kutotuka vamunangagwa pamadiro?
Idzo inhema idze. Handiti iye munangagwa wacho ndiye akaburitsa patriotic bill iko zvino yekuti ukangotaura pasocial media kana kuti ukanosangana naofficial weuk kana kuti weamerica uchingosvika paairport unenge wakutosungwa. Hakuchisina kodzero dziri kuremekedzwa muZimbabwe. Munoziva kusvika vaakutoti vamugabe vanga vari nani ndo patasvika navamunangagwa. Nenyaya yaJob Skala vari kungotaura vari kuziva kuti Job Skala akangovharirwa mujeri haana mhosva. Inyaya dzekuvezwa. Saka izvozvo zvinofanira kupera kana iri Zimbabwe yakasununguka. Asi aiwa tichazvipedza zvedu nekuti vanhu iko zvino vakatsamwa nekutadzwa kuri kuitwa navamunangagwa neurombo hwanyanyisa muZimbabwe nekutambura kuri kuita vanhu vemuZimbabwe. Saka izvozvo zvichangoita kuti munhu wese weZimbabwe apinde mumugwagwa aratidzire kuitira kuti tibvise hurumende iri kukanganisa ugaro hwevanhu.
Vamusara, imiwo mati mambocheukawo here sebato muchitarisa kuti ndepapi chaivo pari kunzi pari kukanganiswa kodzero dzevanhu kana hurumende yenyu iri kugadzirisa zvaipotswa navamugabe?
Aiwa, tatinoona sekuti vanopikisa ava vanoona sekuti kuti vabvume kuti zvinhu zvaanani mabasa avo anobva atera. Saka sevanhu varimi kupikisa vanongopikisa chero paita zvakanaka.
Vadzokora, tingati here nguva yatasvika iyi tingati ndo nguva yekutopera kwemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu?
Manogopera nei? Hakuna. As long as ZANU PF ichiponda vanhu, as long as ZANU PF ichisunga vanhu zvisiri pamutemo, as long as vamunangagwa nevamwe vavo vana musara vakuru veZANU PF vachiita basa rekuba mari nekupaza nekutora upfumi hwevana veZimbabwe vachishandisa voga, vachiguta voga, kupikisa hakupere.
Vamusara, tipete chirongwa. Hanzi vana veZimbabwe vaakuzvipira kupinda mumigwagwa vachigadzirisa mhosho dziri kuitwa neZANU PF. Munoti
zvishuviro zvavadzokora zvingaratidzwa sedunhu akasununguka. Ndotonzera hangu kuti vadzokora nekuti vari kuAmerica havasi kuona zvimwe zvinenge zvichiitika muZimbabwe.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.